Wakadikara. You come. Hallelujah.
Amen.
Let's go and open our Bibles. Matthew chapter 24. Hallelujah. Matthew 24. The Bible say,
Bible noti,
from verse 1,
kuba pandima yekutanga,
and Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the building of the temple.
And verse 1, zvino Jesu wakabuda patemberi. Akati oenda, vadzidzi vake vakauya kwaari kuzomuratidza dzimba dzetemberi.
And Jesus said unto them, see ye not all these things? Verily I say unto you, they shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down.
Akapindura akati kwavari, munoona zvinhu zvose izvo here? Zviro kwazvo ndinoti kwamuri, hakungaregwi ibwe pamusoro peibwe risingazowiriswi pasi.
And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world?
Wakati agara pagomo remiorivhi, vadzidzi vake vakauya kwaari vari voga vakati, tibudzei kuti izvozvi zvichagovako riniko? Nechiratidzo chokuuya kwenyu nechekuguma kwenyika chichava chipiko?
Verse 31. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.
Verse 31. Uchatuma vatumwa vake nehwamanda huru, vachaunganidza vasanangurwa vake kunobva mhepo ina, kubva kurutivi rumwe rwedenga kusvikira kuno rumwe rutivi.
Now learn a parable of the fig tree. When his branch is yet tender and putteth forth leaves, you know that summer is nigh.
Dzidzai pamuonde mufananidzo wawo. Kana davi rawo rava nyoro mashizha achitunga, munoziva kuti zvizharava pedyo.
So likewise, you, when you shall see all these things, know that it is near, even at the doors.
Saizvozvo nemiwo kana moona izvozvo zvose, zivai kuti wava pedyo pemukova.
Verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled.
Zviro kwazvo ndinoti kwamuri, rudzi urwu harungatopfuuri kusvikira izvozvi zvose zvaitika.
Heaven and earth shall pass away, but my ways shall not pass away.
Denga nenyika zvichapfuura, asi mashoko angu haangatongopfuuri.
But of that day and hour knoweth no man, nor not the angels of heaven, but my Father only.
Asi kana riri zuva iro nenguva iyo, hakuna unoziziva, kunyange vatumwa vokudenga, kunyange mwanakomana, asi baba voga.
But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be.
Sapa mazuva anoa, ndizo zvichaita kuuya kumana kumana womunhu.
Amen. Amen.
Let's bow our heads again for prayer. Our gracious and heavenly Father, we thank you, Lord, for another opportunity to come into your house to worship you, to praise your holy name.
Hallelujah.
Father, we are so glad to know that we have been given this privilege to worship you in spirit and in truth, and to worship you, Lord, by the revealed word of the hour. Father, we want to thank you because we know just being able to enter into your house, we know it is victory, Lord. And we know, Lord, your children, they have been running about at school, at work, at different places today. But Father God, they've set aside time to come into your house.
Hallelujah.
To worship you, Lord.
Amen.
Father, because they know there is a promise in the word that says, where two or three are gathered in my name, they are in their midst. Father, we just want to thank you, for your word has been read before us. But we are calling upon thy Holy Spirit, thy precious Spirit, Lord, the Spirit of revelation, to come and give inspiration to our brother. For the interpretation of the word, Lord, it only comes from you, Lord. Because any man who is able to read and write English or read and write Shona can open the Bible, can read the Bible, but the interpretation thereof, it only comes from you, Father.
Hallelujah.
Father God, we are inviting thy Holy Spirit, like the singer saying and said, welcome, Holy Spirit, come in today, come in to stay. Father, that is our desire. That is our prayer tonight, Lord. We don't want to hear from a man. Neither have we come to hear from a man. But Father, we have all come to hear from you. Come, Lord, now and speak. Because even the scripture that has been read, it says, you shall send your ministers, your angels, your messengers, which shall thunder with a great thunder. Oh, Father, we are waiting for you to come and sound the trumpet. Father, we thank you. We pray as we commit everything into your hands. In the name of Jesus Christ. Amen.
Hallelujah.
Amen.
Take your seats.
Garai zvenyu pasi.
Hallelujah. We appreciate the Lord for being here tonight.
Tinoyemura Mwari nekuda kwekuve muno kwedu.
Hallelujah.
Amen.
Amen. We didn't come here to see one another.
Hatina kuya muno kuzoonana.
Or to hear from a man.
Kana kunzwa kubva kune munhu.
But you have come to hear from the Lord tonight.
Asitauya muno kuti tizonzwa kubva kuna Jehovah.
Hallelujah. We also appreciate the songs that have gone before us.
Tinakuyemura nziyo dzayaimbwa.
Hallelujah.
Amen.
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 So from the chapter which you have read tonight.
Kubva kuna Mateo 24 yataverenga madekwana ano.
Hallelujah. If you can just run it down.
Kana tikakwanisa kungoti tingomhanya nayo.
Hallelujah. Just to pick some of the highlights in the chapter.
Kuti tingononga dzimwe nongonya dziri muna Mateo 24.
Hallelujah.
Amen.
It also speaks about that we should not be deceived.
Inotaura zvakare kuti ngatisanyengerwa.
Hallelujah.
Amen.
And also it talks about the woes and rumors of the war.
Inotaura pamusoro pehondo neguhu rehondo.
Hallelujah.
Amen.
And also in that very chapter,
uye zvakare muna Mateo 24 imwe chete iyoyo,
he talks about famine.
Inotaura pamusoro penzara.
Pestilence.
Inotaura pamusoro pehosha.
Earthquakes.
Nekundengendenga kwenyika.
In diverse places.
Munzvimbo dzakasiyana siyana.
Hallelujah.
Amen.
Amen. And it also shows us.
Uye zvinotiratidzawo isu.
And it also shows us.
Uye zvinotiratidzawo.
Amen. That the scripture says,
kuti gware rinoti,
that if the days were not shortened,
kuti dai mazuva aya asina kudimburwa,
no one was going to make it.
Hapana munhu aizokunda.
But because of the elect,
asina kuda kuvasanangurwa,
the Lord has shortened the days.
Ishe vakaganhura mazuva aya.
Hallelujah.
Amen.
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 So that the elect,
kuitira kuti vasanangurwa,
would get it.
Vakwanise kupinda.
Hallelujah.
Amen.
And it also talks about the the eagles gathering on the carcass. Where the carcass is, that's where the eagles will gather.
Chitsauko chimwe chete chinotaura zvakare kuti zvapungu zvinoungana panenge paine mutumbi uchangobva kubayiwa.
Hallelujah.
Amen.
So we are gathered not to hear from a man or to feed from a man.
Hatina kuungana kuti tinzwe kana kudya kubva kumunhu.
But from that bleeding blood of Jesus Christ.
Asi kubva kumutumbi waIshe Jesu uri kujuja ropa.
Hallelujah.
Amen.
And we know blood is life.
Uye tinoziva kuti ropa rinoreva upenyu.
Hallelujah.
Amen.
Amen. And it also talks about the tribulation and the dimming of the sun and the moon and the stars.
Rinotaura zvakare pamusoro pematambudziko makuru nekushaiwa simba kwezuva nemwedzi.
Hallelujah.
Amen.
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 We appreciate the Lord so much.
Tinoyemura Mwari zvikuru sa.
And it also talks about the days of Noah.
Chitsauko chimwe chete chinotaura pamusoro pemazuva aNoah.
That in the days of Noah.
Kuti mumazuva aNoah.
Amen. They were merry eating and drinking.
Vakanga vachirora nekurodzana nekudya nekunwa.
Hallelujah.
Amen.
In the days of Noah.
Mumazuva aNoah.
Hallelujah.
Amen.
Amen. But we appreciate the Lord tonight.
Asi tinoyemura Mwari madekwanano.
Amen. That the Lord is still the Lord tonight.
Kuti Jehovah vachiri Jehovah madekwanano.
Hallelujah. This is the reason why the disciples, after the Lord Jesus Christ has gone out from the temple.
George Konzero vadzidzi mushure mekunge ishe Jesu vabuda mutemberi.
Amen. And they started to show the Lord Jesus Christ the building.
Vakatanga kuratidza ishe zvivakwa zvetemberi.
Hallelujah.
Amen.
Amen. And the Lord said a statement.
Ishe vakataura chimwe chirevo.
Hallelujah.
Amen.
After they've been maybe going around and showing the Lord Jesus Christ the temple.
Mushure mekunge pamwe vatenderera vachiratidza ishe temberi.
And Jesus said unto them,
Jesu akapindura akati kwavari,
see ye not all these things? Verse 2.
Munoona zvinhu izvi zvose here?
Verily I say unto you,
zvirokwazvo ndinoti kwamuri,
there shall not be left here one stone upon another.
Hakuna dombo richasiwa riri pano ibwe riri pamusoro perimwe.
After they see the beautiful temple.
Mushure pekunge vaona kunaka kwetemberi.
We they were now showing the Lord Jesus Christ.
Yavanga vachiratidza Ishe Jesu Kristu.
And the Lord now saying this like a contrary statement.
Ishe Jesu Kristu vakutaura zvinopikisana nekunaka kwavanga varatidzwa.
Hallelujah.
Amen.
Thou shall not be thrown down.
Risingazowisirwe pasi.
Hallelujah.
Amen.
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 And the Lord Jesus Christ went and sat somewhere.
Ishe Jesu Kristu vakaenda kune imwe nzvimbo.
Hallelujah. And somehow, I don't know. The disciples.
Vadzidzi.
They saw him going and sit somewhere. And privately, they went and talked to him.
Vakaenda muchivande vari voga kunotaura naye.
Hallelujah.
Amen. Nekuda kwei.
Amen. Because of the statement which he had said.
Nekuda kwechirevo chavakanga vataura ichi.
Hallelujah. That there shall not be a stone.
Kuti hapachava nedombo.
Amen. Who shall be left.
Richasara.
Hallelujah. Upon one another.
Pamusoro perimwe.
Hallelujah.
Amen.
Amen. So tonight we just want to have a very short time.
Saka madekwana tichangova nenguva diki.
Continue with our message, the secret of the Lord.
Tichienda mberi nemharidzo yedu zvakavanzika zvashe.
Hallelujah.
Amen.
Amen. We want to talk about this, maybe if I can take it as a text.
Tinoda kuti nditaure pamusoro peizvi kana ndikatora pamwe sechidzidzo.
Tell us, Lord.
Tiudzei Ishe.
Hallelujah.
Amen.
Tell us, Lord.
Tiudzei Ishe.
What you have said.
Zvamataura izvi.
Tell us, Lord.
Tiudzei Ishe.
Amen. By the way, just coming from the temple.
Kungobva patemberi.
They were just coming from the temple.
Vakanga vachangobva patemberi.
Hallelujah. And they followed the Lord Jesus Christ.
Vakatevera Ishe Jesu Kristu.
And they started to show him the temple.
Vakatanga kuvaratidza temberi.
And the Lord said the statement.
Ishe vakataura chimwe chirevo.
Hallelujah.
Amen.
Amen. And the Bible said,
Bible rinoti,
they said to the Lord, tell us, Lord.
Vakati kunashe, tiudzeishe.
Tell us, Lord.
Tiudzeishe.
Amen. They wanted to know why he said that.
Vaida kunzwisisa kuti sei vakataura nemataurira avakaita.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Tell us, Lord.
Tiudzeishe.
Amen. And they asked the Lord three questions.
Vakabvunza Ishe mibvunzo mitatu.
Amen. And we remember when we're talking about the sixfold purpose of Daniel.
Munorangara patai taura pamusoro pe chinangwa chakapetwa katanhatu cha Daniel.
When we said the prophet said, let us stop and explain.
Profita pakati regai timbomira timbotsanangura.
Peradventure we might miss everything.
Pamwe tingaposa zvinhu zvose.
Hallelujah.
Amen.
Amen. And they asked the Lord three questions.
Ishe vakabvunzwa mibvunzo mitatu.
Amen. And the prophet said, God is in his mathematics.
Profita akati Mwari vari musamu dzavo.
The seven and the threes.
Mune zvinomwe nezvitatu.
Hallelujah.
Amen.
You know, God has his numbers.
Mwari vane namba dzavo.
Hallelujah.
Amen.
God deals with his numbers.
Mwari vanoshanda nenhamba dzavo.
Hallelujah.
Amen.
And the prophet said, when we have these seven sevens.
Hanzi nemuprofita kana tine zvinomwe zvinomwe izvi.
Hallelujah. Amen.
Amen.
So they ask the Lord.
Vakabvunza Ishe.
When shall the time be there of not be one stone left upon the other?
Kuti nguva yacho ichazoveiko riniko yekuti pachasinge pasina dombo richange riri pamusoro perimwe.
Amen. They wanted to know.
Vaida kuziva.
When is this thing going to happen?
Izvi zvinhu zvichaitika rini?
Hallelujah.
Amen.
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 Hallelujah.
Amen.
When shall these things be?
Zvinhu izvozvi zvichagovako riniko?
Hallelujah.
Amen.
Amen. And they asked another question.
Vakabvunza mumwe mubvunzo.
What shall be the sign of your coming?
Chiratidzo chekuya kwenyu chichava chipiko?
Hallelujah.
Amen.
Amen. And the third question.
Nemubvunzo wechitatu.
What is the end of the world?
Kuguma kwenyika kuchava kupiko?
Hallelujah.
Amen.
They were not just asking an ordinary person.
Vanga vachingangobvunza mibvunzo nje.
I mean, they were not asking to an ordinary person.
Vanga vasiri kubvunza womunhu nje.
But they were asking the Lord.
Asi vanga varichibvunza Ishe.
Hallelujah.
Amen.
Whom they have been walking with all these years.
Vakanga vachifamba naye makore osai.
Sleeping with him.
Vachivata navo.
Fellowshipping with him.
Vachiwadzana navo.
Eating together in the same plate with him.
Vachidya pamwe chete mindiro imwe chete naIshe.
Hallelujah.
Amen.
But they were now asking these three questions.
Asi vakanga vakubvunza mibvunzo mitatu iyi.
Hallelujah.
Amen.
That means all this time he was a mystery to them.
Zvinoreva kuti nguva yose Ishe vanga vari chakavanzika kuvadzidza.
Hallelujah.
Amen.
The Lord Jesus Christ was a mystery to the disciples.
Ishe Jesu Kristu vakanga vari chakavanzika kuvadzidzi vavo.
Hallelujah.
Amen.
Amen. As we said last time.
Sezvo takataura kumashure.
When we were talking about the threefold purpose of the Lord Jesus Christ.
Pataitaura chinangwa chakapetwa katatu chaIshe Jesu Kristu.
That he desires to reveal himself to his people.
Kuti vakashuvira kuzvizarura iyo kuvanhu vavo.
Though he was walking with them.
Kunyange vanga vachifamba nevadzidzi.
Though he was eating with them.
Kunyange vaidya nevadzidzi.
The very same the Lord Jesus Christ.
Ishe Jesu Kristu mumwe chete.
Hallelujah. They asked him.
Vakavabvunza.
We want to know the sign.
Toda kuziva chiratidzo.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Not of certain things to come.
Kwete zvimwe zvinhu zvichazouya.
But of you.
Asi chiratidzo chenyu.
Chokuuya kwenyu.
Of your coming.
Hallelujah.
Amen.
So, were they talking to the Lord or they were talking to someone whom they didn't know?
Vanga vachitaura naIshe here kana kuti vaitaura nemumwe munhu wavasingazivi. Amen.
This shows they didn't know the Lord Jesus Christ.
Do you know that Amen.
It was a man whom they know that he can perform miracles before them.
Hallelujah. Amen.
But the revelation that you are the Lord Jesus Christ, it was not yet dawn to them. Because if it was so, they would not ask these three questions. Hallelujah.
Amen.
And here we are tonight, brothers and sisters.
Yes,
all this time,
you
have been walking with him. You have been fellowshipping with him. Hallelujah. But there are certain junctions where we hit to.
Asipane dzime maradzano dzatino shika.
Where you sit down and say, Lord.
Zaunum bogara pasoti ishe.
Are you really there?
Muriko ere imi ishe.
Amen. There are certain junctions in life.
Pane dzime maradzano dzemu upenyu.
Hallelujah.
Amen.
Where you said, Lord, you have left me.
Paunotombotaura kuti ah ishe apa mandirasa.
We certainly say those things.
Hallelujah. Amen.
But all these years you have been saying, I am walking with him. I have seen his miracles here. He has healed me there. He has supplied my needs yesterday. Hallelujah.
Amen.
He has healed my child, he has healed my wife, he has healed my husband.
Vakapodza mwana wangu, vakapodza mudzimai wangu, vakapodza murume wangu.
But when you hit a certain junction,
asi pane paunosvika pane imwe mharadzano,
you say, Lord,
unoti ishe,
are you the one whom I have been walking with all this year?
Ndimi here ishe mumwe chete wandanga ndichifamba naye nguva yose.
You know, it's human nature.
Munozani, ungori hunhu hwevanhu.
Amen. That we quickly forget.
Kuti tinokurumidza kukanganwa.
Amen. And if he quickly also responds, and you quickly again to jump and say, Lord, I thank you.
Unokurumidza zvakare kusvetuka uchifara, ishe ndinokutendai.
Amen.
Amen.
This is exactly what the disciples did.
Ndo chaizvo zvakaitwa nevadzidzi apa.
Tell us, Lord.
Tiudze ishe.
Amen.
Amen.
But they were talking to the Lord.
Asi vakanga vachitaura naIshe.
The creator of the heaven and the earth.
Musiki wedenga nepasi.
Hallelujah. They give up all things.
Mupiwe zvinhu zvose.
Hallelujah.
Amen.
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 But they could not see that was the Lord Jesus Christ.
Asi havana kukwanisa kuona kuti ndive Ishe Jesu Kristu.
Hallelujah.
Amen.
The mysteries of God.
Zvakavanzika zvaMwari.
Remain to him.
Zvinogara kwaari.
But those who have been revealed,
asi izvo zvakazarurwa,
is for us,
ndezvedu isu,
and our children,
nevana vedu.
Hallelujah.
Amen.
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 We appreciate the Lord tonight.
Tinoyemura Ishe madekwanano.
That if the Lord will just help us and open our eyes,
kuti dai Ishe vangotibatsira kuti zarura meso edu.
Hallelujah.
Amen.
That every step we take in our lives,
kuti danho rimwe nerimwe ratinoita muupenyu hwedu,
we have to see the Lord.
Amen.
So that we don't go here and there asking questions to him.
Kuti hatingoende kwavari apo neapo tichingonobvunza mibvunzo.
Why, Lord, this has happened?
Kuti sei Ishe izvi zvaitika?
Why that has happened?
Sei icho chaitika?
Why this one has behaved this way?
Sei ningana azoita zvaaita?
Amen.
Amen.
If we really know our God,
kana tichinyatsoziva Mwari wedu.
Hallelujah.
Amen.
Amen. We should just stand with him.
Tofana kungomira navo.
Hallelujah.
Amen.
Where he leads me, I will follow.
Kwaano nditungamirira, ndinotevera.
Hallelujah.
Amen.
How many of us need to be led by him tonight?
Vangani vanoda kutungamirirwa naShe madekwanani.
Amen.
Amen.
As he is leading you, my brother, my sister,
panenge achikutungamirira hama hanzvadzi,
just follow him.
Iwe ingotevera bedzi.
Hallelujah.
Amen.
He won't forsake you.
Avambofa vakakurasa.
Hallelujah.
Amen.
He won't dump you along the way.
Avambofa vakakutsveta parutivi.
Hallelujah.
Rwendo.
Amen.
Amen.
But if you follow me,
asi ukanditevera,
maybe along the way,
pamwe mukufamba uku.
I can say, ah, no, let me dump you by the wayside.
Pamwe ini ndogona kuzokurasisa ipambera apo.
Hallelujah.
Amen.
But the Lord is not like a man.
Asi ishe vakasiyana nemunhu.
Hallelujah.
Amen.
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 They asked him three questions.
Vakabvunza ishe mibvunzo mitatu.
Hallelujah.
Amen.
Amen. As if he was not an answer to the three questions.
Sekunge ivo ishe vacho vakanga vasiri mhinduro kumibvunzo mitatu yakabvunzwa.
If they did realize that you are the Lord Jesus Christ, they would have said no.
Oh,
what you want to ask? No, this is the answer of all our questions. Hallelujah.
Amen.
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 We certainly love the Lord tonight.
Tinoda ishe mazvirokwazvo madekwanani.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Imagine someone we have been eating with.
Imbozifunga kuti mumwe munhu wanga uchidya naye.
Sleeping with.
Uchinorara naye.
Amen. Funza kuti ndini dedi wangu chaivo chaivo.
And then you ask, are you really my father?
Ndima amai vangu chaivo chaivo.
Are you really my mother?
Unotomboita puzzled somehow.
Somehow unotomboshamiswa nazvo. Why is my child asking such a question?
Then later you'll be sober, but then you start to maybe to give an answer. Because you've
been asked a question which you was not expecting.
Hallelujah. Amen.
Amen.
But the Lord knew very well. That they were going to ask those questions.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
And he just let this statement go.
Amen.
He let that statement go so that they can ask the question.
Ishe Jesoka vakango taura chirevo chavo vachiziva kuti mibvunzo ichauya.
Hallelujah.
Amen.
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 Ishe ngavatibatsire.
May the Lord help us.
Hallelujah. Things happen in life.
Zvinhu zvinoitika muupenyu.
But let's remain focusing on him.
Let's
not remove our eyes from him.
Hallelujah,
because he's there to lead us.
Hallelujah. Amen.
Amen. He is able tonight.
Vano kwanisa
mandikana
anhu.
Amen.
Amen.
To lead you.
Kukutungamirira iwe.
Amen. Hallelujah.
Amen.
Oh my. Let me take my first quotation.
Regaindi verenge chinokorwa changu chekutanga.
Hallelujah. From this message, the flashing red light of his coming.
Kubva kumaridzo inonzi flashing red lights of his coming.
Hallelujah.
Amen.
The prophet said from paragraph 34.
Profita vanotaura mashoko aya kubva paparagraph 34.
Or maybe let me just start from where he was being asked. As he sat upon the mound of olives,
agere pagomo remuorivhi,
the disciples came unto him privately saying,
vadzidzi vakauya kwaari vari voga vachiti,
tell us,
tiudzei.
Hallelujah.
Amen.
When these things shall be.
Kuti zvinhu izvi zvichava koriniko.
And what shall be the sign of your coming?
Uye chiratidzo chekuya kwenyu ndechipiko?
And of the end of the world.
Uye nechekuguma kwenyika chichava chipiko?
Amen.
Amen.
Maybe in the temple you had said a lot of things.
Pamwe mutemberi vakanga vataura zvinhu zvakawanda.
Hallelujah. Amen. So when he was now sitting on the under the olive tree,
pamwe pavanga vagara pasi pemuorivhi,
then they went and asked him the questions.
Vakaenda vakanomubvunza mubvunzo.
See, they asked the three questions.
Munoona here kuti vakabvunza mibvunzo mitatu.
Hallelujah.
Amen.
And he answered back three questions.
Iye akapindurawo mibvunzo mitatu iyi.
Hallelujah. At times when I been asked the question, or if I ask you a question,
dzimenguva kana ndichibvunzwa mubvunzo kana kuti inini ndiri kubvunza mubvunzo,
you can answer more than the asked questions.
Unogona kupindura kudarika mubvunzo wabvunzwa.
But the Lord had been asked the 3 questions.
Asi Ishe vakabvunzwa mibvunzo mitatu.
And he answered 3 questions.
Vakapindura mitatu iyoyo.
Hallelujah.
Amen.
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 When will they come a time they won't be one stone left on another?
Ichasvika riniko nguva apo pachashaiwa dombo richava pamusoro perimwe dombo?
What is the sign of your coming?
Chiratidzo chekuya kwenyu chichava chipiko?
And what about the end of the world?
Uye magumama enyika achava apiko?
Hallelujah.
Amen.
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 And many, I believe.
Uye vakawanda ndinotenda.
Hallelujah. That we brethren make mistakes by trying to apply it.
Kuti isu hama tinokanganisa patinoedza kuisa zvinhu izvo zvose.
Or to his coming.
Pakuuya kwake Ishe.
But he is answering 3 different questions.
Asi apa vari kupindura mibvunzo mitatu yakasiyana.
That was asked him.
Yavakanga vabvunzwa.
Hallelujah.
Amen.
Amen. He was specifically answering the 3 questions.
Vakanga vachingopindura mibvunzo mitatu yavakanga vabvunzwa iyoyo.
Hallelujah.
Amen.
Though he knew other questions they also had in their mind.
Kunyange vaiziva havo mimwe mibvunzo yavakanga vainavo mupfungwa dzavo.
Amen. But he didn't want to answer those questions.
Asi vanga vasingade kupindura iyoyo.
Amen.
Amen.
He specifically answered those 3 questions.
Vakangopindura bedzi mibvunzo mitatu yakanga yabvunzwa yacho.
Hallelujah.
Amen.
Why would be the time that they would not be one of these stones left on another?
Ichava ipiko nguva yekuti pachashaiwa dombo richava riri pamusoro perimwe?
When will these things be?
Zvinhu izvi zvichaitika riniko?
And what will be the sign of your coming? Is like I'm repeating.
Uye chiratidzo chekuuya kwenyu chichava chipiko? Zvinoita kunge tiri kudzokorora.
And what will be at the end of the world?
Uye chiiko chichavapo pamagumo enyika?
Hallelujah.
Amen.
See 3 different questions.
Muri kuona here mibvunzo mitatu yakasiyana?
And he start off answering one.
Ishe vakatanga nekupindura mumwe wacho.
About the stone would be left with not one upon the other.
Mubvunzo uyu waibvunza kuti pachasara pasina dombo riri pamusoro perimwe.
And then after he finished that question,
mushure mekunge vapedza mubvunzo iwoyo,
then he started off the sign of his coming.
Vakazotanga nechiratidzo chekuya kwavo.
Hallelujah.
Amen.
And then goes into the end of the world.
Vakazoenda kumubvunzo wemagumo enyika.
Hallelujah.
Amen.
When the prophet took the scripture which you have read tonight,
Profita apa vakatora Matthew 24 yataverenga madekwana ano.
He preached this message, the flashing red light of his coming.
Vakaparidza mharidzo inonzi flashing red light of his coming.
Hallelujah.
Amen.
To show that there are signs which will be shown that he is coming.
Kuratidza kuti pachava nezviratidzo zvichatiratidza kuti Ishe vakuuya.
Hallelujah.
Amen.
Amen. There had to be signs.
Panofanira kuva nezviratidzo.
Amen.
Amen.
There had to be signals.
Panofanira kunge paine zviratidzo.
Of his coming.
Zvekuuya kwaShe.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Tell us, Lord.
Tiudzei Ishe.
Hallelujah.
Amen.
But now our Lord Jesus was asked these 3 questions.
Asi Ishe wedu Jesu vakabvunzwa mibvunzo mitatu iyi.
And he gave them the sign.
Vakavapa zviratidzo.
Of his coming.
Zvekuuya kwavo.
And then immediately he said this.
Uye pakarepo vakabva vataura izvi.
Heaven and earth will pass away.
Denga nenyika zvichapfuura.
Hallelujah.
Amen.
But my word shall not pass away.
Asi mashoko angu anga pfuri.
Hallelujah.
Amen.
Heaven and earth will pass away.
Denga nenyika zvichapfuura.
But my word will never pass away.
Asi shoko rangu hari pfuure.
Hallelujah.
Amen.
Which word was not going to pass away?
Ishoko ripiko rainza haringambopfuura.
Of what he had said.
Rezva vakanga vataura.
Hallelujah.
Amen.
All other things could have been, were going to fail.
Zvimwe zvinhu zvose zvaikundikana.
But his words were not going to fail.
Asi mashoko aishe Jesu Kristu haimbokundikana.
Hallelujah.
Amen.
Heaven and earth will pass away.
Denga nenyika zvichapfuura.
But my words will not pass away.
Asi mashoko angu haangambopfuura.
And then he said.
Zvino vakazoti.
Hallelujah. Learn a parable.
Dzidzai mufananidzo.
Of the fig tree.
Wemuonde.
Amen. He's answering the three questions.
Vari kupindura mibvunzo mitatu iya.
Hallelujah.
Amen.
But he's answering in parables.
Asi vari kupindura mumufananidzo.
Hoping maybe was not confusing them more.
Novimba kuti vakanga vasingawedzere kuvhiringika kwevadzidzi.
Hallelujah.
Amen.
Learn a parable.
Dzidzai mufananidzo.
Of the fig tree.
Wemuonde.
Hallelujah.
Amen.
Maybe they started to say, this man.
Pamwe vakatanga kuti murume uyu.
He's now going into these issues of trees and what's wrong with him?
Akutanga kupinda munyaya dzemiti nezvakadaro chiko chakune.
But we have asked the direct questions.
Asi tangobvunza mubvunzo iri pachena.
That he should just answer them straight.
Yanofanira kungopindirawo pachena.
Hallelujah.
Amen.
But that is the way the Lord answers our questions.
Asi ndokapindura kanoita Ishe mibvunzo yedu.
When it is putting forth its branches.
Paunenge wabukira madavi awo.
You know that summer is nigh.
Tinoziva kuti zvizha rosvika.
Hallelujah.
Amen.
So when you see these things coming to pass.
Kana taona zvinhu izvo zvakuzadzikiswa.
Hallelujah.
Amen.
Or being made manifest.
Kana kuti zvakuonekwa.
Know that the time is at hand.
Chibva imaziva kuti nguva yapera.
Hallelujah. Is he answering the questions?
Vari kupindura mibvunzo here.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Oh my. Know that the time is at hand.
Sivai kuti nguva yapera.
And this generation shall not be done away until all these things shall come.
Rudzi uru harungatombopfuuri kusvikira zvinhu izvi zvazadzikiswa.
Hallelujah.
Amen.
This generation.
Rudzi urwu.
Hallelujah. Will not pass away.
Harungambopfuura.
Hallelujah.
Amen.
Until all things have been fulfilled.
Kusvika zvinhu zvose izvi zvazadziswa.
Hallelujah.
Amen.
In our day.
Muzuva redu.
Amen.
Amen.
These things had to be fulfilled.
Zvinhu izvi zvinofanira kuzadziswa.
Hallelujah.
Amen.
Because we are living a time where things has to be unfolded.
Tikurarama munguva yekuti zvinhu zvinofanira kuchiiswa pachena.
Hallelujah.
Amen.
And be revealed before us.
Zoiswa pachena pamberi pedu.
Oh, hallelujah.
Amen.
Amen. Tell us, Lord.
Tiudze Ishe.
Amen. Three questions have been asked.
Mibvunzo mitatu yakabvunzwa.
Hallelujah.
Amen.
Amen. And is still the Lord Jesus Christ.
Uye vachiri Ishe Jesu Kristu.
Amen. Answering the disciples.
Vachipindura mibvunzo yevadzidzi.
So when we think of my text.
Kana tikafunga pamusoro pechidzidzo chedu nhasi.
As a flashing red light of his coming.
Se kuvaima kwechiedza chekuya kwashe.
Hallelujah. It reminds me of waiting at the railroad station.
Zvinondirangaridza takamirira chitima pachiteshi.
Hallelujah. Amen. That when a man or people stand around.
Kuti munhu kana vanhu vakamira.
As men of us, yes.
Sezvatakamboita tose.
When we was waiting for to catch a train.
Patayo takamira kukwira chitima.
And we cannot hear the train.
Tisinga kwanise kuchinzwa chitima.
Or you do not see him.
Kana kuchiona.
But you know it is Easter.
Asi unoziva kuti nguva yacho yasvika.
Hallelujah. We are at the station.
Takamira pachiteshi.
Hallelujah. And the time is moving.
Nguva iri kufamba.
And you know it hasn't gone.
Uruzati chitima hachisati chapfuura.
Hallelujah. And you know we are supposed to get into the train.
Iwe uruzati kuti urikufanira kukwira chitima.
Hallelujah. And you are there waiting.
Uripo pachiteshi wakamira.
Maybe the dispatcher said.
Pamwe anoshambadzira anoya oti.
He has a little light.
Chitima chichati nonoke zvishoma.
He is not exactly at the time.
Hachisi kuuya munguva yacho.
But we do not know just when.
Asi hatisi kuziva nguva yacho chasvika.
But he will arrive soon.
Asi chinouya nenguva isipi.
Hallelujah.
Amen.
He is coming very soon.
Ari kuuya.
Hallelujah.
Amen. Nekukurumidza.
He is coming very soon.
Ari kuuya nekukurumidza.
One of these good days.
Nerimwe zuva rakanaka iri.
He is coming.
Ari kuuya.
Hallelujah.
Amen.
One of these good days.
Nerimwe zuva rakanaka.
The Lord is coming back.
Ishe vari kudzoka.
Hallelujah.
Amen.
If the days were not shortened.
Dai mazuva asina kugamurwa.
Hallelujah. Who of us were going to make it?
Ndiani pakati pedu aikwanisa kuzokunda.
Hallelujah.
Amen.
But one can say, I know. The Bible says the days have been shortened, but it seems like they are still lengthened.
Asimo muna anogona kubvunza kuti Bible rinoti mazuva akakamurwa, but iko sei zvinhu zvacho zvirikutange zviri kunonoka, mazuva ari kuwanda.
He is coming very soon.
Anouya nekukurumidza.
Hallelujah.
Amen.
The Lord is coming back.
Ishe vari kudzoka.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Tell us, Lord.
Tiudze Ishe.
Amen.
Amen.
You'll be having questions in your mind.
Unengo ine mibvunzo mupfungwa dzako.
Hallelujah. And say, Lord, tell us these things.
What is she to say was in his?
Amen. And the Lord start telling you about your question or answering your questions.
Ishova vatanga kupindura mibvunzo wako.
Then you say, why is he saying this? Why is he saying that?
Uyo akutanga futi kubvunza kuti ko vazotaurire izvi, vazopindurire iso.
Hallelujah.
Amen.
When I got this or the inspiration about these messages.
Pandakawana kufemirwa kwe maridzo iyi.
The secret of the Lord.
Chakavanzika chashe.
Belongs to him.
Ndes chavo ishe.
Amen. It made me settle.
Zvakandiita kuti ndigadzikane.
Hallelujah.
Amen.
Kungozaita kuti no zvakavanzika zvaMwari zvina Mwari wacho.
Just to know that the things that are hidden belong to God.
It's not my duty kunozvitsvaga tsvagawo zvakavanzikire.
Harisi basa rangu to go and try to search.
Amen.
Amen.
Kuti sei zvakavanzika.
To search why these things are hidden.
Here the Bible says those which have been revealed.
Bible pano rinoti zvakazarurwa zvakaiswa pachena.
Is for us.
Ndezvedu vana.
Is for us and our children.
Ndezvedu isu nevana vedu.
Oh, the scripture has been put here.
Gwarurai
swa. The secret things belongs unto the Lord our God.
Zvakavanzika ndezva Jehovah Mwari wedu.
But those things which are revealed belongs to us.
Asi izvo zvakaiswa pachena ndezvedu isu.
And to our children forever.
Nevana vedu nekusingaperi.
Hallelujah. Amen. That we may do all the ways of the Lord.
Kuti tikwanise kuita mashoko emurairo ose.
Hallelujah.
Amen.
The Lord has secrets.
Ishe vane zvakavanzika.
But when he desired those secrets to be known by you and me.
Asi kana vashuvira kuti zvakavanzika izvi zvizivikanwe newe neni.
He revealed those things.
Vanozarura zvinhu izvozvo.
Through his prophets.
Kubudikidza nevaprofita vavo.
As he did through the seven churches.
Sezvavakaita mumazera manomwe ekereke.
Hallelujah. The reason why he went all this journey of seven churches.
Chikonzero vakafamba rwendo rwose rwemazera manome ekereke.
Hallelujah. He was revealing himself.
Vakanga vachizvibhedhenura.
And also his program, yes,
uye vachiratidza urongwa hwavakanga vainawo.
Hallelujah.
Amen.
Tell us, Lord.
Tiudze Ishe.
Hallelujah.
Amen.
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 And we will walk around in the station.
Tino famba famba muchiteshi
with our hands in the pockets.
Takaisa maoko edu muhomwe
and sitting on our suitcases.
Tombogara pama suitcase edu
and go out and buy a bag of nuts.
Tomboenda kunotenga nzungu dzekudya.
And talk to somebody across the street.
Wombotaura nemumwe munhu ari kumhiri kwemugwagwa.
As if the train is not coming.
Sekunge chitima chisiri kuuya.
Hallelujah. Amen.
Amen.
But at the same time you are on the station.
Asi pauri kuita zvese izvi uri pachiteshi.
Amen.
Amen.
Waving your hand to your friends.
Uchibabaisa shamwari dzako.
Maybe with the signs and whatever.
Pamwe uchiita nezviratidzo zvekuti uri kuvakwazisa.
Hallelujah.
Amen.
Maybe just your mind just get lost.
Pamwe pfungwa dzako dzinomborasika.
That you are at the railway station.
Kuti uri pachiteshi.
Hallelujah.
Amen.
Amen. And when you did and when we did the arm goes down.
Patinodaro chisimbi chechitima chinobva chadzika.
And the red light began to flash.
Robot ritsuku robva ratanga kubaka.
Amen. Maybe you are facing someone talking with your friends across the street.
Pamwe wakatarisa kurutivi uri kutaura neshamwari dzako dziri mhiri kweroad.
Hallelujah. And they are not noticing the flashing of the red light.
Pama hausi kuona kuti robot rechitima ratanga kubaka.
Hallelujah. Amen. And the Bible said.
Bible rinoti.
And now to jump into. Okay. Okay. Okay, let me go down to. Let's save the scripture. Maybe it should be verse. Let me see. I was not thinking of this, but it just came now.
Nagan Siri Guru Funga Gwaroira, Siri Chang Ranguya.
Okay, let's go to 37.
Sorry, sorry. I just want to read this
scripture. 37, 38. For us in the days that were before the floods, I think it should be 39. Let's just go to 39. Oh my God. But he talks about the good men of the house.
As you know, I'm sorry, Murume Akanaka Murizweimba.
Hallelujah. That if he knew,
could I see
the time? Thank you very much. But know this, that if the good men of the house had known in what watch the thief would come.
Asizivai izvi kuti mwene weimba dai aiziva nguva yokusvika kwembavha,
he would not have watched and would not have suffered his house to be broken up.
ungadai airinda ukas akasatendera kuti imba yake ipazwe.
Amen.
Amen.
Because mamba vakaiti zvokuvhura ndo zvakanaka.
Because when a thief comes, it doesn't open your door nicely, it breaks in.
Or the window, it can just break through the window.
Kana pagrazi inotoita zvokupwanya.
Amen. But then why is it not?
But if you knew the thief would be coming today, you would not sleep.
Amen.
That day.
Because
you know you would have expenses of repairing your house.
Hallelujah.
Amen.
It's
the same thing with the coming of our Lord Jesus Christ.
Hallelujah.
Amen.
Amen. We know he's coming. But
at
times we come at the time where we just relax.
Asi pane dzimwe nguva dzatinongosvika pakudekara.
Amen. And say, is he really coming?
Totanga kubvunza kuti Ishe vacho vachanyatsouya ivavo.
Yet you will be coming.
Asi Ishe vanenge vachiuya.
Hallelujah.
Amen.
The moment you will be just relaxing and doing other things.
Panguva yaunenge waakuita zinyekenyeke uchiita zvimwe zvinhu.
Suddenly, that bar goes down.
Pakarepo, chibhaa chiya chepa chiteshi.
And the flashing red lights will be seen.
Robotiria, rekuti chitima chauya robarabaka.
Hallelujah. This is the reason why most of us we leave our luggage at the station.
Josh Konzero is utichinosia mabegi edu pachitesh.
Amen. Because we quickly rush and pack this and this and forget other things.
Netinokurumidza kumhanya toita zvimwe tokangana zvimwe zvinhu.
Hallelujah. But Mwari ngavatibatsire.
May God help us.
That all the time will be alert.
Kutenguva dzose tigare takarindira.
Hallelujah. Amen. Because he is coming.
Nekuti vanouya.
Amen.
Amen.
Though you cannot hear him though you cannot see him.
Kunyange usingakwanise kumunzwa kana kumuona.
But yet that flashing red light and that arm
asukuvaima kwerambe dzuku iri
on the train, at the train,
pachiteshi,
you better throw that bag of nuts down.
Unofanira kukurumidza kurasa nzungu idzodzo.
Stop your talking.
Womira kutaura nyaya.
Get up your suitcase.
Wosumudza suitcase yako.
And get ready. And get ready.
Wogadzirira.
Or you'll be left behind.
Kana ukasadaro uchasara.
Hallelujah.
Amen.
Amen. The reason why we are coming here.
Chikonzero tiri kuuya pano.
We want to meet up here.
Tinoda kusangana naShe.
Hallelujah. We want to meet up with the Lord.
Tinoda kusangana naIshe.
This is the reason why we are coming here.
Je, chikonzero tiri kuuya pano.
And the Lord help us.
Toti Ishe tibatsirei.
Hallelujah. Kana vakundi vopinda.
When the victors are marching in.
Ishe ndoda kunge ndiri umwe wavo zvakare.
I want to be in that number.
Hallelujah.
Amen.
Kana vakundi vopinda.
When the victors are marching in.
Hallelujah. Lord, I want to be one of them.
I want to ndoda kuve mumwe wavo.
Hallelujah.
Amen.
Amen. And let that be your desire.
Ngachive chishuwo chako ichocho.
Amen. Day and night.
Usiku nesikati.
Hallelujah.
Amen.
That I want to be one of them.
Kuti ndinoda kuva mumwe wavo.
Amen. Because certainly he is coming.
Nekuti zviro kwazvo Ishe vari kuuya.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Paragraph 45.
You can remember.
Unokwanisa kurangarira.
Some of you elderly women.
Imi mamwe anamai vechikuru.
And some of you people.
Nemi vamwe vanhu.
Men that can remember back years ago.
Vanhu vanokwanisa kurangarira makore apfuura.
That how it was. Sodom, you found a pretty woman.
Kuti zvainetsa chaizvo kuti uwane mukadzi kana musikana tsarakadenga.
Asi
nhasi uno vese vaunongowana vakanaka vese.
Hallelujah.
Amen.
This is the age we are living in.
Ndo chizvarwa chati kurarama ichi.
Hallelujah.
Amen.
Amen. It's because that they have come to a place.
Inyaya kuti vasvika pachinano.
Of all this bobby they are here.
Cheku gera bvudzi ravo.
And makeup.
Neku penda kumeso.
And all kinds of sex clothes.
Ne hembe dzavanopfeka dzemhando inokwezva varume.
And things.
Nezvimwe zvakangodaro.
They can present themselves in such a way.
Vanogona kunyatsozviratidza nenzira iyoyo.
Hallelujah. And then it is another thing.
Uye chimwe chinhuwo zvakare.
The hand of time is turned it back.
Nguva yedu yafamba.
Hallelujah.
Amen.
According to the scripture.
Tichitarisa pamagwaro.
Hallelujah.
Amen.
And women are constantly on the increase of being pretty.
Uye madzimai akawanda vari kungoramba vachingonaka.
Hallelujah.
Amen.
This is the world we are in.
Ndo nyika yatiri kurarama iyi.
Hallelujah.
Amen.
Amen. But we are saying, tell us, Lord.
Asisi tiri kuti Ishe tiudzei.
Why these things are there?
Sei zvinhu izvi zviri kuitika pamberi pedu.
Hallelujah.
Amen.
Amen. I'm trying to skip some of the things.
Tiri kuedza kusiya zvimwe zvinhu.
And when I wonder if our women realize this and can.
Uye ndino. Ndinofunga kuti madzimai edu vanozvifungawo here izvi, vanozvicherechedzawo here izvi.
That is the reason I want this step to go. That you must not put so.
Ndiyo chikonzero ndichida kuti tepi ifambe kose kose kuti imi musazodaro.
Hallelujah.
Amen.
We want you to be pretty.
Tinoda kuti muve makanaka.
Hallelujah. We want you to be pretty.
Hongo tinoda kuti muve makanaka.
But we want you to be natural.
Asi tinoda kuti muve nerunako rwekuzvarwa narwo.
Hallelujah.
Amen.
We do not want you to be superficial.
Hatidi kuti muve nerunako rwekugadzirisa.
Hallelujah.
Amen.
The prophet say, we want our women to be beautiful.
Wongu tinoda kuti madzimai edu vave vakanaka.
Hallelujah.
Amen.
We want the church to be beauty.
Tinoda kuti kereke edu ive nerunako.
Hallelujah.
Amen.
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 But runako, wamwari natural.
But let it be the natural beauty of God.
Hallelujah. Not runako rokuwedzera nokupfekedzera.
Not superficial beauty.
Hallelujah. Some of these pretty women.
Vamwe madzimai vanonzi vakanaka vacho.
If you do dat them in a wash tub.
Ukangovanyika misoro yavo mutabhu remvura.
A while and wash them up.
Kwekanguva wovageza.
Hallelujah. They might look a little different.
Vanogona kuzoratidzika zvinoshamisa.
Zvakatisiyane. Hallelujah. Amen. But the issue of beauty, the Lord permits it.
Nyayerunako, ishe vanotozvitendera.
Hallelujah. But it has to be a natural beauty.
Asi rinofanira rurunako, rokusika wakadaro naMwari.
Hallelujah.
Amen.
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 And dress them like they should be dressed.
Tovapfekedza mapfekedzerwo anofanira kuitwa nemadzimai.
But they do not do it.
Asa havadaro.
And you cannot tell them no different.
Uye haukwanise kuvaudza zvimwe zvinosiyana nezvavanoda.
And we were going to get to that after. uye
tichapinda mune izvozvo munguva inotevera.
Hallelujah. Tell us, Lord.
Tiudze Ishe.
Amen.
Amen.
Tell us, Lord.
Tiudze Ishe.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Why he said this phrase which he made us to say, tell us, Lord.
Sei mazotaura chirevo chamataura chazoita kuti tive nemubvunzo yekuti tiudze Ishe.
Amen. Ishe vakati pashoko ravo.
The Lord gave us his word.
Hallelujah. And upon that very same word,
uye pamusoro peshoko rimwe chete iri,
that's where we go before him and say, Lord, tell us.
Ndo patinoenda pamberi pavo toti Ishe tiudzei.
Amen.
Amen.
Why these things are happening this way?
Kuti sei zvinhu zviri kuitika nenzira iyi?
Why these things are going this way?
Ko sei zvinhu zviri kuenda zvakananga nenzira iyi?
Hallelujah.
Amen.
Why are we not maintaining the natural beauty?
Ko sei tisiri kuchengetedza runako rwatakazvarwa narwo?
Which the Lord has permitted.
Uro rwatakatenderwa naShe.
Hallelujah.
Amen.
Tell us, Lord.
Tudze Ishe.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Ishe ngawati basire manerwana.
May the Lord be merciful on us.
Hallelujah. Amen. We want to see the Lord.
Tuda kuona Ishe.
Amen. And the prophet is talking about marriages here.
Mprofita ari kutaura panyaya yekuroorwa nekuroorana pano.
Notice in the Bible said.
Tarisa imone
67.
Bible rinoti paparagraph 67.
They eat and they drink.
Vaidya nekunwa.
Now that is that legitimate.
Izvi zvinhu zvakarurama.
Hallelujah.
Amen.
Marriage is honorable.
Muchato unoremekezwa.
A man may marry a woman.
Murume anogona kurora mudzimai.
Hallelujah. That is honorable.
Izvi zvinhu zvinoremekezwa.
Hallelujah. Amen.
Amen.
But when we see something different from this.
Asi kana takuona zvimwe zvakasiyana nezvekuti murume anorora mudzimai.
Tell us, Lord.
Tudze Ishe.
Amen.
Amen.
These things are happening this way.
Sei zvinhu zvaakuitika nenzira iyoyo.
That is instituted of God.
Izvi zvakagadzwa naMwari.
Hallelujah. But when it comes to a time that men will take another man's wife.
Asi kana tazvosvika panguva yekuti murume anotora mudzimai womumwe murume.
I will say, Lord, tell us.
Toti Ishe tiudzei.
Hallelujah.
Amen.
Or take some young woman.
Kana kuti anotora mudzimai wechidiki.
Hallelujah. Or some woman that no matter who she is.
Kana mumwe womudzimai zvisinei kuti akadii.
Hallelujah. We'll say, tell us, Lord.
Tinoti Ishe tiudzei.
Amen. Because that is not what you are expecting from the saints.
Nekuti hazvirizvo zvatiri kutarisira kubva kuvatsvene.
Hallelujah.
Amen.
But when those things happen.
Asi kana zvinhu zvaitika.
Amen. We'll say, tell us, Lord.
Toti Ishe tiudzei.
Hallelujah. Amen. That's the human nature.
Ndiwo hunhu hwemunhu.
Amen. We want things just to run smooth.
Toda kuti zvinhu zvingofamba muchechetere.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Oh, God help us.
Dai Mwari vatibatsira.
Amen. And break his marriage vow.
Wochikora mhiko dzake dzemuchato.
And do something that is wrong.
Oita zvakaipa izvi.
It is sinful in the sight of God.
Chivi pameso aMwari.
And the Bible speaks very hardly against it.
Uye Bhaibheri rinonyatsozvipikisa chaizvo.
Hallelujah.
Amen.
Amen. So God has to help us.
Mwari vanofanira kutibatsira.
Hallelujah. Amen. From the very same three questions with the disciples asked.
Kubva pamibvunzo mitatu imwe chete akabvunzwa nevadzidzi.
Hallelujah. I don't know how many questions you have tonight.
Handizive kuti iwe une mibvunzo mingani nhasi.
Hallelujah. But the Lord answers your questions.
Asi Ishe vanopindura mubvunzo wako iwe.
But the problem is, ndekuti
Asi dambudziko redu nderekuti we say the Lord has answered in a way that I was not expecting.
Then vapindura susu.
I think he must have answered it this way.
Why is he answering this way?
Kusei Mwari vari kupindura nenzira iyoyo.
Hallelujah. God is answering your question.
Mwari vari kupindura mubvunzo wako.
Hallelujah. Amen. Let's go to verse 15, same chapter.
And eku verse 15 ye chapter imechete.
Amen. We will just maybe close with that.
Pametongo pedzira ipapo.
Hallelujah. The Bible says.
Bible rinoti pano.
When you therefore, okay. When you therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, stained in the holy place. Whoso readeth, let him understand.
Naizvozvo kana muchiona nyangadzi yokuparadza yakarehwa nomuprofita Dhanieri imire panzvimbo tsvene unorava ngaacherechedze.
Haleluya.
Amen.
Amen. We must read and understand.
Tinofanira kuti tiverenge tonzwisisa.
Haleluya. Amen.
Amen.
As we said last time.
Sezva takambotaura kumashure.
And the Bible say as well.
Uye Bhaibheri rinotaura richiti.
Amen. Pray that your time of flee from Jerusalem not be in winter.
Namatai kuti nguva yenyu yekutiza Jerusalem isauye muchando.
Or on the Sabbath day.
Kana pazuva resabata.
Hallelujah.
Amen.
Because in the mountains there will be snow.
Nuti makomo munenge muine chando.
Hallelujah. Amen. So in the time of winter.
Saka munguva yechando.
Mukatizira makomo.
If you run to the mountains.
The mountain will be so cold.
Makomo kunenge uchitonhora chaizvo.
Hallelujah. But pray that your time will be not in winter.
Asina matai kuti kutiza kwenyu kurege kuitika muchando.
Hallelujah. Amen. Or on the Sabbath day.
Kana pazuva resabata.
Because the gates will be locked.
Nekuti masuwa anenge akavharwa.
Hallelujah. And we said about Titus.
Takataura pamusoro paTito.
Amen. Besieging the city of Jerusalem.
Achikomba guta reJerusalem.
Amen.
Amen.
Until he managed to walk in.
Kusvika akakwanisa kuzopinda.
After everyone was now weak.
Mushure mekunge vanhu vose vapera simba.
Amen. After they've done everything.
Mushure nge vaita zvose.
Eating one another.
Vakudyanana.
Eating the barks of the tree.
Vachidya makwati emiti.
Eating the grass like animals.
Vachidya huswa semhuka.
And now they were so weak.
Iye vakanga vapera simba zvikuru.
And then Titus walked in.
Titus ndokubva apinda.
Hallelujah. Amen.
Amen.
If the Lord can help us tonight.
Dai mari vakatibatsira madekwana ano.
Hallelujah. To understand these things.
Kunzwisisa zvinhu izvi.
Amen. When the Lord will be explaining to us.
Apo Ishe vanenge vachititsanangurira.
Amen. These things.
Zvinhu izvi.
Amen.
Amen.
So that we can stand upon the revelation of His word.
Kuti tikwanise kumira pachizaruro cheshoko ravo.
Amen.
Amen.
Let me just read this quotation.
Regai ndingoverenga chinokorwa ichi.
Amen. Question and answers.
Pa mubvunzo nemhinduro.
Paragraph 33.
Paragraph 33.
Now, Matthew 24:19, Jesus had been asked the three questions.
Zvino pana Mateo 24:19, Jesu vakanga vabvunzwa mibvunzo mitatu.
In those questions, was that?
Mibvunzo iyi yaiti.
Like if already read.
Sezva taverenga kare.
When will be the time? Won't be one stone left on another.
Ichava ipiko nguva yekuti dombo hapachasara pasina dombo riri pamusoro perimwe.
And what will be the sign of the coming?
Uye chiratidzo chekuya kwenyu chichava chipiko?
and the end of the world.
Uye ni chiratidzo chemagumo enyika.
Hallelujah.
Amen.
Amen. No one knows when the Lord is coming.
Hapana anoziva kuti She vanouya rini.
What time?
Nguva ipi?
Hallelujah. Which month?
Mwedzi upi?
Which year?
Gore ripi?
Hallelujah.
Amen.
But the Bible said he is coming.
Asi Bible rakati ari kuuya.
Hallelujah. So the Lord is explaining these things to us.
Asi She vari kutsanangura zvinhu izvi kwatiri.
Amen. And he said we must watch Israel.
Iwo vakati ngatitarisei Israel.
Because Israel is our timepiece.
Nekuti Israel ndiyo inotiratidza nguva.
Hallelujah. Israel is our timepiece.
Israel ndiyo inotiratidza nguva.
That we can now tell one another that time is no more.
Kuti tikwanise kuudzana kuti hapasina nguva.
Hallelujah.
Amen.
Amen. But of the day and the month and the hour, no one knows.
Asi kana zviri zvezuva, mwedzi, kana hour yacho hapana anoziva.
Hallelujah. And the prophet also said on the revealing of the seven seal.
Uye muprofita akataurawo zvakare pakuzarurwa kwechisimbiso chechinomwe.
That there was silence.
Kuti pakava nerunyararo.
And no one knows.
Hapana anoziva.
Hallelujah.
Amen.
But in our day, we have some men and we have some people.
Muzuva redu tine vanhu.
Amen. Who said no? The seven seals have been revealed. They say the seven seals have been revealed.
Vanoti chisimbiso chechinomwe chakazarurwa.
Amen. Hallelujah.
Amen.
But the prophet said,
asi muprofita anoti,
it was silence.
Pakava nerunyararo.
And the time no one knows.
Nguva hapana anoziva.
Hallelujah.
Amen.
Like also he's coming.
Uye nekuuya kwake.
No one knows.
Hapana anoziva.
But he's coming.
Asi ari kuuya.
Hallelujah.
Amen.
And we are desiring his coming.
Uye tiri kushuvira kuuya kwashe.
Hallelujah.
Amen.
That can be caught up together with him.
Kuti tikwanise kuzobatwa pamwe chete nawo.
Hallelujah.
Amen.
Amen. God help us tonight.
Dai Mwari vatibatsira madekwana ano.
Hallelujah. Amen.
Amen.
But when he began to explain,
asi pavakatanga kutsanangura,
people were now wondering,
vanhu vakatanga kushamiswa,
kuti is this the answer,
kuti ndiyo here mhinduro yatanga tichida,
to our question,
kumubvunzo wedu.
Hallelujah. Amen. But the Lord will be answering our questions.
Asi She vanenge vachitopindura mibvunzo yedu.
Hallelujah.
Amen.
Now Jesus had told them that this paragraph 37. Now Jesus had told them that.
Zvino Ishe vakanga vavaudza izvo.
When you see Jerusalem compassed about with army.
Pamuchaona Jerusalema yakakomberedzwa nemasoja.
Then let him that is in the field.
Zvino uyo ari mumunda.
Do not return back.
Ngaasadzoka.
Into the city.
Kupinda muguta.
To get his coat.
Kuti atore hanzu yake.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Take anything out of his house.
Kuti atore chero chinhu kubva mumba make.
Do not return back.
Usadzoka.
Into the city. At all.
Muguta zvachose.
Hallelujah. But we have the tendency.
Asi susu manje tine kakurerekera.
Yeah, no, let me just this one week, let me just go back.
Hai, pane ichi regai ndingochidzokera ichi.
Amen.
Amen.
Whilst you are still there,
uchiri ipapo,
the Lord comes.
Ishe vanouya.
Because no one knows his time of coming.
Hapana anoziva nguva yekuuya kwashe.
Hallelujah.
Amen.
If the Lord can help us tonight.
Dai Mwari vakakwanisa kutibatsira manheru
ano. Kuti tiwanenge takagadzirira every day of our lives.
That we might be found ready panguva dzose dzeupenyu hwedu.
Amen. Kuti Mwari paanouya wanowanika takagadzirira.
That when the Lord comes, you find us ready.
Amen.
Amen.
Because Mwari avari kuuya.
Because this Lord is coming indeed.
Asi ari kuuya kuzotora mwenga wavo.
But he's coming to take his bride.
Those without spot or wrinkle.
Vasina gwapa kana kuunyana.
Hallelujah. Because the preaching of the word.
Nekuti kuparidzwa kwa evangeri.
Amen. Is there to wash us and to cleanse us.
Kuripo kuti geza nekuti chenesa.
Amen.
Amen.
Ready for that coming of the Lord.
Kuti tigadzire kuuya kwaShe uko.
Amen.
Amen.
Like when he was talking about the 10 virgins.
Sezva vaitaura pamusoro pemhandara gumi.
Amen. That five of them were foolish.
Kuti vashanu vakanga vakapusa.
And the five ones were wise.
Vashanu vamwe vanga vakangwara.
Why can't you be one of them tonight?
Wadi kuve vamwe vakachenjera.
Hallelujah.
Amen.
Amen. And say, tell us, Lord.
What is she to say?
Amen.
Amen.
When are these things going to happen?
Hallelujah.
And the Lord indeed is going to reveal these things before us.
Hallelujah.
Amen. And somehow you will just be caught up.
Amen.
And say, Lord, I'm here until you come.
What is she? Ndiri pano. Kushika mauya.
Amen. You may not understand it. But the Lord will be revealed to you.
Asishe vanenge vachizvizarura kwauri.
Hallelujah.
Amen.
That in his appearing,
kuti mukuonekwa kwavo,
you will be in your rightful place.
Unenge uri panzvimbo yako chaiyo.
Hallelujah.
Amen.
Waiting for him.
Wakavamirira.
Hallelujah.
Amen.
Let it be to you, my brother, my sister, tonight.
Ngazive izvozvo kwauriwa hama yangu hanzvadzi.
Hallelujah. Because the Lord is coming.
Nekuti Ishe vari kuuya.
Let's stand on our feet.
Ngatisi simukei.
Kana vafundi vopinda.
When the saints go marching in.